Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 gunyana 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vechidiki vavo nyange vakaendeswa kuNational Youth Service iri kurehwa iyi, vachibvako hakuna mabasa, hakuna mikana, nyangwe kuti vanzi vapinde muchipurisa kana kuti muchisoja, ikoko kwacho kwagara kunototi hakudi munhu kuti atanga aenda kuNational Youth Service.
Imwe nyanzvi inoti National Youth Service haina zvainobatsira vechidiki.
Chichiwe chedu ndechekuti dai tichiudzwa paine nguva tingonzwa nguva diki pangoiswa notisi, takaona kukwira kwezinhara dzematogeti aikwira mumabhonzi, mari iyo inoziviswa kuti kuna mapasenja. Munhu anonzi pasenja akaremerwa zvikuru nyaya yekukwira kurovidza zvinhu oro usingakwiri.
Kambani yeZupco inoti kutanga nhasi china yawedzera mari dzekukwira mabhazi zvakapetwa kaviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo mhirizhonga ichiramba ichiitika pamisangano yekuti vanhu vape pfungwa dzavo pamusoro pekudzorwa kweNational Youth Service, sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvavadiki yeParliamentary Portfolio Committee on Youth Affairs vaOmega Svanda vanoti vari kunyora gwaro pamusoro pemhirizhonga dzakaitika pamisangano yaikurukurwa nezvekudzorwa kwechirongwa cheNational Youth Service. Gwaro iri richaendeswa kuparamende. Misangano iyi yakavhiringidzwa kuBulawayo nekuWatsomba kuManicaland nevanofungidzirwa kuti vadiki vebato reZANU-PF. Vamwe vakapinda mumisangano iyi vanoti vakarohwa pamisangano iyi nekuti vakange vachiramba kuti National Youth Service idzoswe. Vanongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vaudza Studio 7 kuti vechidiki havana chavanowana kuNational Youth Service, vachiti chinodiwa iko zvino mikana yemabasa.
Nyaya huru iripo apa pavahwande inyaya yokuti munyika hamuna kana dambudziko. Ngainditaure namashoko echingezi ndichiti hamuna shortage yenzvimbo dzekuti vechidiki vadzidziswe mabasa amaoko. Hamuna zvakare dambudziko renzvimbo dzekuti vechidiki vange vachidzidziswa mabasa akafanana kana nekuti vaite muunyanzvi muzvinhu zvakafanana neengineering kana kutobhururutsa ndege chaiko, kana kungava kuita magweta, kana kungava kuita varairidzi, kana kungava kuita madhokotera. Vasingatodi kuita madhokotera vaya vanokwanisa kana kunge vachiita hunesi, nzvimbo idzodzo dzizere.
Saka chisipo apa chii vaMabenga?
Chisipo munyika muno mikana, chisipo munyika muno mabasa. Ndosaka maane dambudziko raakuitika rekuti nyika yaakutrenera vamwe, yaakuti ikatrena mavarairidzi vobva vamhanya kuenda kunana Rwanda, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana ivese vatrenwa, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana UK nedzimwe nyika dzakadaro. Inhau yekuti mamiriro ezvinhu munyika aita manyama amire nerongo yave nyika yakamira nemusoro kuita chamupidigori.
Zvoitwa sei vaMabenge? Chii chamuri kutyira?
Tikasabata nyaya yamabasa, vechidiki vavo nyange vakaendeswa kuNational Youth Service iri kurehwa iyi, vachibvako hakuna mabasa, hakuna mikana, nyangwe kuti vanzi vapinde muchipurisa kana kuti muchisoja, ikoko kwacho kwagara kunototi hakudi munhu kuti atanga aenda kuNational Youth Service. Munhu anongobva kufomu 4 kana form 6 achiinda achinosvika achitrainwa kuitwa kuita musoja muto kuita mupurisa kana kunzi ainzi ari ku Air Force hazvidi National Youth Training Service izvozvo. Saka ndinoona sekuti izvo zviri kuitwa izvi zvino zvisina kunyatsa kufungwa neudzamu zvinenge zvakuita sekuti vari kuda kuzviita vakaona sekuti vechidiki vanga vaine kahunu kekushungurudza vaya vakazochenjera wezve vazhinji vavo vakazoti samukei vakura kwakuda kunzi kuchigadzirwa vamwe vechidiki vanenge vachisvika vachiita zvaiitika munguva dzana 2004-2005 hameno kumasure ikoko kwaishungurudzwa vanhu neNational Youth Service iyo zvatinoziva. Saka dambudziko riripo ndo rinofanira kugadziriswa mikana namabasa kwete zvimwe zvatiri kuda kunzwa zveNational Youth Service izvi.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabhenge vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutauriri webato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoramba mashoko ekuti mhirizhonga pamisangano iyi iri kukonzerwa nevatsigiri veZANU-PF. Kambani yehurumende yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO yazivisa kuti kutanga nhasi China 1 Gunyana yawedzera mari dzemabhazi zvakapetwa kaviri uye ichange yave kubhadharisa nemari yemunyika pamwe nemari yekunze. Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevafambi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vashora izvi vachiti mihoro iri kutambirwa nevanhu munyika haisi kuenderana nekuwedzerwa kwemari dzemabhazi kakapetwa kaviri pamwe nokushandiswa kwemari yekunze vachiti vazhinji vari kutambira mari yemunyika. VaGoliath vanoti vachange vachiongorora kuti kambani yeZUPCO ichagadzirisa here zvinonetsa vafambi nemabatirwo avanoitwa mushure mekukwidzwa kwemari dzemabhazi uku. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navaGoliath.
Zvinhu zvinorwadza kwatiri kuti kukwira kwemuchovha hakusi kuenderana nemari dzatiri kuwana dzimwe dzinotambirwa kumabasa nemari dzinoshandirwa nevamwe vanoshanda vakazvimirira. Zvinhu zvinongotirwadzawo kuti dai zvichifambidzana mari idzodzo zvinhu zvakanaka asi kukwira kuita muhoro nemapesendeji mashoma asi zvinhu zviri kungokwira. Chishuwo chedu ndechekuti dai tichiudzwawo paine nguva tongonzwa nguva diki diki pangoiswa notisi takaona kukwira kwezinhara matogesi aikwira mumabhonji mari iyo inoziviswa futi kuna pasenja munhu anonzi pasenja akaremerwa zvikuru nyaya yekukwira kuriita zvinhu muhoro usingakwiri.
Pane zvamuri kutarisira kuti zvigadziriswe nekambani yeZUPCO here mushure mekukwidza kwavaita mitengo uku.
Tingotarisawo zvakare kuti motikari idzi dzinokodzera here kunge dziri pamugwagwa uyezve tikutarisawo futi zvinhu zvecustomer care kuti tive neukama hwakanaka pakukwira mabhazi nemuchovha nekuti mumadhorobheni umu mabhazi ari kuzara zvikuru kune standing inenge iri kuitwa vanhukadzi vanoti varenge vachishungurudzwa kana kuti vachikodzero dzavo dzichityorwa nekuti vanonzi vamire vakazemberana nevanhu vechirume zvavanoti izvi hazvina kuvanakira ndo zvimwe tikutakumbirawo futi kodzero dzehama dzedu dzinorarama neurema kuti zvigaro zvavo zvinofanira kugara zviripo zvakachengetedzwa kana vakapinda mubhazi vanhu vanofanira kusumukira hakuchisina zvakanyorwa kudharava panga pakatonyorwa kuti zvigaro izvi zvakachengetewa kana zvaakudikanwa munhu anokwanisa kusumuka achipirawo hama dzedu dzinorarama neurema. Saka tikungoti izvozvi ndo zvimwe zvatiri kutarisa kodzero futi dzevanhu vakwegura vanhu vakwegura futi vanofanira kukosheswa vanoti vanotukwawo zvakare kana vachikwira mabhazi kunze muri kuenda kupi kana kuti madi kudzokera kumba nguva dziripo ee hamusi kubva kumabasa vanoti izvi vanenge vari kuchorerwa kodzera kana kuti pachirungu kuabhuiswa nevanhu vanenge vechidiki vanenge vachibva kumabasa vanoti hanzi mutsvage mutaundi. Saka vanoti zvavazvifarire nekuti vanhuwo vakafana neivo vanenge vauya kuzotenga mushonga kana kuzoita mabasa akasiyana siyana.
Avo vange vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7.
Mutungamiri we Botswana Vamokhetsi Masisi vanotarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana murwendo rwemazuva maviri apo vachavhura gungano revarimi reHarare Agricultural Show nemusi wechishanu mushure mekukokwa nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa. Mutsamba yehurumende yeBotswana vaMasisi vachapinda misangano navaMnangagwa yekuziya mikana yekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vakatsina mashoko aya nezuro pamusangano wePost Cabinet Briefing. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti vaMasisi vanotarisira Zimbabwe neziso rakasiyana nerevaimbove mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama, avo vaive vakabuda pachena kuti vaisafara neutungamiri hweZimbabwe. Izvi zvinoteverawo kukokwa kwakaitwa mauto eBotswana kumabiko eZimbabwe Defence Forces kuHarare kutanga kwemwedzi uno. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTshwane University of Technology muzvinafundo Rikim Konza kuti tinzwewo maonero avo.
Ichokwadi zvamuri kutaura ukama hweZimbabwe neBotswana hunenge huri kuramba huchiita zvakanaka kubva kupinda kwakaita vaMasisi kuvamutungamiri wenyika. Tinoziva kuti kumashure uko vakama vakanga vasinganyanyise kunzwanana nevatungamiri veZimbabwe, ndokuti nevatungamiri nekuda kwekuti kunyange vaMugabe pavanga varipo, tinoziva kuti paita nyaya dzekuchinjana kuchinjanwa kwemashoko asina kumira zvakanaka pakati pavakama navaMugabe. Kunyange papinda vaMnangagwa hazvina kumhunya chinja zvakanyanya, nekuti tikatarisa kunyange gore rino chairo chairo muna February takaona nyika mbiri uko kwaiitaurwa zvakanaka nevatungamiri venyika idzi pamusoro peukama hwavo.
Ndingatarisawo kuti makatarisa mafambiro adzinoita nyika idzodzi, zvinganyanya kubatana padziri ndezvipi?
Panyika mbiri idzi ndinoona sekuti dzingabatana panyaya dzezveupfumi. Tinoziva kuti Botswana inozikanwa nenyaya yemadiamonds. Dzingabatanawo panyaya dzokurima, dzingabatana panyaya dzezvechinyakare, tingati nyaya dzeculture dzinobatana zvakare nekuda kwokuti dzinoshare maboundaries. Panyaya dzezvematongerwo enyika, tinoziva kuti munhoroondo yekusunungurwa kweZimbabwe pane vamwe vatungamiri kunyanyanya vezapu vaimboenda kuBotswana zvichidaro. Saka pano dzinodyidzana panyaya dzakati wandei chaizvo.
Ndingapedzisira zvangu ndichitsvagawo kuti kunzwisisawo kwenyu nezvemitemo yemiganhu kumabhodha uku pakati peZimbabwe neBotswana zvimire sei mazuva ano?
Mazuva ano hatisi kunyanya kunzwa zvakawanda pamusoro penyaya dzezvemiganhu pakati peZimbabwe neBotswana. Kana kuri kuti pane zviri kutaurika handina kunge ndazvinzwa, ndokuna nyaya yatingangode kuwedzeredza inogona kusaita kuti ukama hwenyika mbiri humire zvakanaka inyaya yevana veZimbabwe vari kuBotswana. Tinoziva kuti nyaya dzatinonzwa kubva kuBotswana ndedzekuti vanhu vanombobatwa zvisina tsarukano ndokutaura zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvaenda kunoshava kuBotswana ikoko. Pane kusabatwa zvakanaka kwavanoitwa kwatinoverenga mumapepanhau kunoita kuti hurumende yeZimbabwe kana iri hurumende ine hanya nevanhu vayo inofanira kushumburudzika nekuti izvozvo hazvibudi zvakanaka.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTshwane University of Technology muzvinafundo Rikim Konza vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti makomishina mazhinji eZimbabwe Anti-Corruption Commission vari kupomerwa mhosva yekutambira mari dzechioko muhomwe kubva kuvakuru vekambani yemafuta yeNational Oil Company. Zvinonzi kutanga kwegore rino, Sangano reZimbabwe Petroleum and Allied Workers Union rakakumbira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete mukuru weNational Oil Company vaWilfred Matukeni pamusoro pemashandiro avanoita pabasa, vachiti vakuru pakambani iyi vari kuba mafuta vachibhadharana mihoro mikuru uye vachimbunyikidza vashandi asi pasina chakaitwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Gwadi, kwechitudzi yakauti wadya jena abvumirwa kuenda kuEurope. Mumpiti kwanyika inovakwa nevenevayo. Ndokuvaka nyika hereko, wakaba mari yakasviba kuti tsva wadya jena. Waenda kuEurope, mumpiti kwanyika inovakwa nevenevayo nevenevayo. ZANU-PF haisi yecorruption, ZANU-PF haisi yemhirizhonga. Chiche chamuri chiri kuitika vamugwadi. Chitaura katiwewo mugadiwe. Munyanya kutaura stereki, chitaura. Ani makavharira vanasikala, makavavharira, vakabaka vanasikala ma 5 million makavavharira. Vana vadya jena vachivakufly vakuenda kuEurope, vakaba mari yemacitizen, mari yenyika. ZANU-PF, corruption nese namunangagwa wenyu, corruption. Ende musasvora nangirike, musasvora dr wekuno South Africa uya akaburitsa chokwadi uya, musamusvora. Chamamunyorera tsamba ku South Africa chii? Maitsama kuda kuzama kuita sei kuti kwanzi iye akakanganisa, akakanganisa chii? Ariraiti unonyanya kutaurisa wemugwadiwe, uchishora maopposing party, uchishora vamwe vana. Hausi kuona zviri kuitika izvi, wewe usingaoni zviri kuitika. Wadya jena ari kuenda kuEurope kodi? Izvo makavharira sikala, makamuvharira chisikala. Ndiriika sikala atende kana kubuda mumujera, haasi kuchizobuda mujera, asi wadya jena akabuda. Mukamupa paspoti yake akarova pasi. Munangagwa, misodzi yavana veZimbabwe haidonheri mahara. Kana uri semugwadi weweka, make sure panochinja president muZimbabwe, make sure uri uzvisungire pamutomatisi. Ubve wafira ipapo. Kozi wakashungudza macitizendi wemugwadiwo. Unotaura nyobvo, unotaura nyobvo. Ndwenyanya, unoti vamwe nyanya, we ndwenyanya. Chipindura yakachitiudza kuti kwadya jena ari kuenda kupi. Wakaba mari yenyika yese, makamusunga, hamuna. Asi vanasikala vari kusafiswa justice kuti makaponda more blessing. Makusunga sikala, makuvharira, hamuchadi kuti abude. Sikala ngabude mujere. Tiri kuda UN iuye kokuita mafree and fair election kuno Zimbabwe. Mbavha dzavanhu dzeZANU-PF mavharisa nyika yese, izvo vane Zimbabwe vari kutambudzika. Tiri kutambura nonsense.
Studio 7 apo mai Chikanda kana kuti mai Musara pambare pamatagarisa pambare pano, tichingotiwo tokumbira minamato. Minamato ngatingobetseranaiwo nemunamato kunamatirawo vasikana navasitole. Zvazooma nyika iya yakuinda kumawere, zvazooma manje. Tatenda hangu Studio 7, ndine ivo pambare.
Vedu woye, makristu woye, munoti tiri makristu vekwana Mwazha, ana Johani Marange, ana Johani Masawoye, mese maZCC ana Mbungu, munoti tiri pasi pehurumende, kuita pasi petsoka dzamugwadi. Mugwadi mwamuona here zvakatakura pasi penyika iyi? MaBhaibheri munomaerenga, munomadini? Muromo unotaura mugwadi pamusoro pemuntu wafa ngepolitics munozwa here? Kudenga kuna Mwari, hapana chisikaperi. Chisikaperi ndirwo rufu rwega. Zvichapera izvo. Mhuri yekwamugwadi, vana vake, femiri yakwe, pane basa. Chinondikudza maningi ngezvekuti Mwazha unoti usikavhoteri iwoni neZANU-PF kudenga aende kupatisa madhara akafunda maticha chichi. Hapana usikazi kufunda pakati pechechapo, asi mweshe munokona kupatiswa ngesimba raSatani. mangwani muchazoiona video yekudenga ichitaura inomuchite zvomunoita vanhu vamwari ziyai mwari kusapatiswa ngemaoni nawo ngematungamiri venyawo ndatenda zvangu
makandiko vashamarari vedu pasuku seku ndiruda kutaura nayo nhatso inhauya mugwadi mugwandi usafare uchinzwa munhu wese achitaura kungoti mugwandi ari pano mugwandi ari pano mugwandi ukati kupembedzwa hakusi kupembedzwa unoita munyama nazvoizvi ndezvauri kuitaizvi zvokuti unonyatsoziva kuti nyaya iyi iri pachena inozikamwa ndimi mazviita vezanupiefu asi unoonekwa uchiramba uchisvora uchitukirira pamusoro pazvo izvozvozvo ndinonzwa kukunyarira nezvaunoita izvi wakutoita semunhu asina kuenda kuchikoro nezvauri kuita izvi nyaya inoitwa nevezanupiefu iri pachena chai chai iri pachena unoona uchiramba uchikakavadzana taimbove muzanupiefu muzanupiefu taimbovemo tichiita misangano yacho tichaidawo chaizvo tichifungidzira kuti ichachinja hapana zvatisingazivi zvinoitwa imomo mhiko makatopanana mhiko kudhara kuti chekutanga usashoropodze mutungamiriri wenyika pajekerere hazvitendegwi kwai chero ukaona chakaipa pana munangagwa kusataura nyarara chechipiri ndine muchikurudzira kuti rova tuka vhiringidza vari kuita musangano hausungwi hauna chaunoitwa mapurisa chaiko chaiko makasosa makapedza makavaudza zvokuita kunga kumacio kana kumataredzi mhosva makasosa makapedza makavaudza zvokuita ndine muchizvari chero munhu akanzi asungwa asungwa haana zvaanonoitwa anonoregedza nhasi piyazi jamba akasungwa arimo hatimbonzi kushungurudzwa kwake kana kuita sei agere mushe samambo ari mumusungu vana jobs kana kusapihwa bell inhau yekuti makatovaudza kudhara magweta makavaudza kuti musavape bell ngavafiremo muchitokisi mujere ngavafiremo ndozvakaudza izvo tikutozviziva pasi rese riri kuzviva ndozvamakaita vezanupiefu asi mukabvunzwa hamubvumi ine muchiramba mutaura ataura uyu nhasi uno ati chinzvimbo chauri ichochocho chaimbove neumwe munhu akachisiya uchachisiya mugwandu inguva isati yakwana ichakwana nguva uchachisiya iwe wega uri kuda kunyanya kuonererwa uchitaura zvisiri izvo uchishoropodza mapato akazvimiririra zvamunoita chaizvo zvaunenge waita chaizvo chaizvo unozviramba ende unongozvitoziva kuti unoramba apa uri kuseka uchiseka namose rugare uchiseka vamuzorova vaiita musangano wavo mukavavhiringidza vhiringidza nhasi wobuda uchiseka garika nekugarika kwako ikoko tichaona kuti uchasvika kupi nezvaunoita izvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera chimirai mazvo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sondo rinouya, Britain ichange yave nemukuru wehurumende mutsva anotsiva vaBoris Johnson. Nhengo dzebato reConservative Party dzichasarudza pakati pavaRishi Sunak naAmai Liz Truss, avo vanoonekwa sevane rutsigiro ruzhinji kupfuura vaSunak. Muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muAmerica. Mamirioni nemamirioni evadzidzi muAmerica vakakwereta mari kubva kuhurumende yeAmerica kuti vadzidze muzvikoro zvepamusoro vacharegererwa zvikwereti izvi kusvika pazviuru zvinoita makumi maviri $20,000. Tabata vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheIndiana University of Indiana muno muAmerica muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze mamiriro akaita nyaya iyi.
Nyaya yezvikwereti Zewa nawe kuchikoro izinopa kuhurumende. Inyaya yaka gara ikishunguruza wanu. Kwe makore mazinji cha iso. Wanu waka wana zikwere tiso susukenda kuchikoro. Wanonzi wane matrillion dollars mkaka wanda e zikwere ti. Saka zwaku neta kutuwa mbangare zikwere ti. Wachono ime marie yekuzi chengita yeku chengita murizao. Saka President kwa Biden waka wendisa kuti kana wawa president wacha dereza mari inofanya kupatara kwa ne munu wega wega. Saka munu wega anesikwere tiku hurumende ano gashira mari inosika ilipasi pay $120,000 pa gore. Acha visit kwa $10,000 asi ozo patara imwe. Asi wa Biden walukuramba wachi nzi nga wafunke futi panjaya iyoyo. Ku walukuziku wango ni kupu wango regerera. Kuti mari haucha batare. Ngekuti zino batira kuwaka upumi wenyika. Wanu kana wasa batare kuhurumende mari ya unga ufana ubatara. Mari yacho yu wachazo isendisa kukuza uyo upumi wenyika. Kutenga zinu, kutenga mota, kutenga zimba, zisi izos.
Jidola, so kuti pane kusafara, kana kuti kusawirana, pakatipe bato Democratic Party ne Republican Party panyaya iyi. Uweze, jineta so kuona kutikune vamwe varini Democratic Party, vanoita so kunyungita ninyaya iyi. Chii chilikuneta hapa professor, say vanhu vose vasinga manjiri kutambira zvaka itwa na va Biden isi.
We Republican Party, awasikuda. Wanoda zvavo kuti mari ideredzerwe, asi awadi kuti kuderedzwa kwacho kuitwe pasi pawa Biden. We Republican Party hawana kumbogara muupenyu hwavo wakasapota nyaya yekuti zvikwereti zvideredzwe. Saka wabumira na chimiro chao ndesho kuti kana wakakweta mari kana wakapuwa mari ne hurumende unofanya kuizorera. Manje tikutarisa ma trillion dollars akawanda. Wanu wanukupa waka graduate muzikoro wanu veona kupiko mari kuti wanjike wa batale security neku umba misha zao zimba zao muri zao kozi ya kudiwi rema Democrats kune diwi rema Democrats onesti 10,000 hiliki majiku mkupa mangore gerira yesi ya kada zaka wa Biden waliku zinga wambu funga futi panyayi kuti wango pisa chikwere chacho kune wamu anuane chikwere to wasaka wa imbatara waka graduate ama kore mazinji chayo mungu wasaka wa batara. Saka wakunzi chingore girei wanu zvikore zvacho izvo ngazviwe iya inonzi human capital investment. Human capital investment kutraina wanu kudzidzisa wanu kuti wakwanise kuwaka upfumi wenyika.
Munoona sekuti nhano yakatorwa nava Biden iyi inye chekuita ere nesaruzo zirikuya za 2024 nejizi zirikuya gorerino.
Kwete kubira pa waka tangisa kukampena wa Biden kwa itara nazo chile cha waka promisa wata tuatombo ita my elections. Saka andisa kufunga bau kutu wa Biden walubitre waka tarisira ku my elections kwa November. Wamu wanga funge kudaro zao si chile cha waka na waka plana kwenguwa ya gare bachaisu.
Vange vari vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheIndiana University of Pennsylvania muno muAmerica muzvinafundo Stan Mukatsa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi inoti National Youth Service haina chainobatsira vechidiki. Kambani yeZupco inoti kutanga nhasi china yawedzera mari dzemabhazi zvakapetwa kaviri. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tano Kawande, ndichiti mosera zvakanaka.